One time for the loving, two time for the loving. Baby, give me three times for your loving.
Why aren't you close to me? Can't see you comfortably. I know that's what you want.
You know, you tell me that's tired of being 10 years. I've been going to take it off.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist vevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa ekusexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndenyaya yemari. So dzimwe nguva vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbobvira ndakaona vakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashoo, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Vanhu pasocial media ndinenge ndichinzivo reach REICHH masocial media platforms ose. PaYouTube ndakanzivo reach ZW REICHH.
Mune mashoko amunoda kupawo vanhu kutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kunandonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nekuti semuimba achiri kungotangawo kudai and asina vanhu vanomumiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozwi pushira music ndoga.
Was a Friday, nasty Friday kudai. So chitipai nechete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nayo.
Saka ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Ucharamba Uchipika. Nenguva inoyo makopiraiti aipikwa nyaya ndicheri song yangu. Songi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuita zvekuimba ndovanoda kuti tinzwe kunogara.
I'm gonna take you to the top.